murunta fa a fane zuliya ne da zuranyani ta aje zuliya da le zuri kama bai ta nyanga ngone ta uti watel ta mapreya a garaka timin gware su go ga wasun gure di go gona uti da na ka tare ne wan ku ti ne de di zuri na simono e tsanga ri chena ra mari de nyanga iri de ne ta da zenda u ma office ni ne tira tsamba ya da taura ne munwe we zekuti tsamo wangwane nda ta ku zwe zwao asi mamirira kaita zwini pane ne nguva ndekuti inini ndichange ndichitanga basa ndisemani iyo vatakazinotaura vari vega zvavo ndisingazive kuti zvine zvakamira sei asi inini ndofanira kunge ndiriko pagame retite mazembe rekuteera rechampions league remangwana resuper 8 handikaizotamba
pari zvino mapiwa here mari dzenyu dzemaplayer bonuses nemaallowance
hapane mimwe mari yabuda zvayo asi haisiye ishomashoma yekungotiwo chimbochovha sei zvinhu zvakaoma ndizvozvo hatizonyanyawo chema nawo zvedu nokuti zvinhu zvakaoma zvisinyori pane ino nguva asi tachingodawo kuti varamba achingodaro zviri nani kuti mari yacho tirambe tichiwana ishoma ishoma panze tichibva tatoshaya zvachose
tinoona mangwana chikwata chenyu chichange chichitamba musuper 8 kwamutare izvi zviri kuitika hazvizokanganisa here mutambo wenyuyu
zvinogona kukanganisa asi nemaonero angu inini vanovana zvavo vanokwanisa kukanganisa asi vanokwanisa kuramba vachingoenderera mberi vachishingirira nokuti hatifungoti isusu tinganyanya kukanganisa zvakanyanya asi isusu kazhinji tinonenge tirimo mutima tisingazivi kuti vamwe vanenge vachizotamba hana dzavo dzinenge dzakamira sei nepfungwa dzavo kuti dzinenge dzakamira sei.